manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 ndepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson Zarira azvindikitwa na agent weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabesirwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mumwe azokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya akatika atendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba asitombonekwa. Haakuonekwa asi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochitira zvoti hei kutoa dambuzi kwa tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Taitaura paya tichitizonitiri incapacitated hatichikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tichinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba yekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjira anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pataka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari bcause zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngo vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se
panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara. Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yaanoita yemunhu anenge achinzi ari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo was state and no provide security yavepe iye anenge abducted kana kunzi ari kuongororwa zvemedical chimbonichengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo pakati pe vari kumuongorora malawyer nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Kwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanosvisvika nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutora kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana agent yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mathias Mutembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazvara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise rekuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU-PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent weAlliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakatiwa aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufundisira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRudanda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisa here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko Law and Order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara Bhaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepa polling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU-PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatisina kukwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of Zaka East constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarozin agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yeZaka East.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station yavhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mametiros anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzeresa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll rakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU-PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambo taura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU-PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU-PF polling agent paMutakaz Hall A kuInsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties are there to stay makompetition acharamba aripo malection acharamba ariko
kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichitika mugadziriro yebyelection yemuzaka east
ehe izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvo izvo zvanga zvichingoitwa ne ruling party supporters nema traditional leaders izvikuru masabhu kumavillages soliciting for mafavor kuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichitika though ma political party madiki anafrizi muna na NCA vanga ari loki ende kazhinji saivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinji sa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinji savanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanupf neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzodzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanupf supporters nemavillage heads
mambotaurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi
vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka campaigning regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties
mukuru wezimbabwe election support network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare
hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution ko izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno gumiguru 23 uyai musangane neni Blessing Zulu westudio 7 takabatana nemedia center pachevron hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runharo rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kuma private doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinhu zvemadhokta izvozvo vakutojamuka nyaya dzemari vambotanga vachirama vachiti mukuru wavadhokta apa zvinhu zvavakuramunyemari vachiita bisoni natinopowa Maria tukude susu saka akuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Iya yasati atichaita kuparira nyatwa ndepereke neguru vangu mukoma mamu wangu kuti yane mwana akatsva nedzasi. Takira kuti vanga vakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futi saka ndiwa ndakaperekedza tichasvika takamono panze pakazara vanhu vanga vakawanda umwe akati warira madhambi akarara madhokita akangomiramira vatatonzi sizasi kwanze rechetsumbo rapa dai henyu matimbotsvaga kana munhu kangainorapa ndo pakaimwewo dhokita wakutotaurawo nameguru vangu takamuudza akati isati kurapa tipaisaiti but nini bematimbotomboende nyongomonoini kana kuchivanhu atombonobatsirwa kati kuchivanhu angabatsirizanzi vanonase kukupewa kanawo muchongwa unokwanza kubatsira kuzizisiwa hatitibatsire zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatotoda kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo takazoni ndokumandateni kuna mwe gugu watosiya unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaona mwana babatsire maronda ake achisiwa mushonga wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaakutofamba akutogara asakaita but zvinorwadza ngatitoona vamwe vaitodzoka takatotopinda musiye nomwe mukomana anga akatotyoka gumbo achindikati accident chisinhoi but aitodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera end raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakapina papa vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngeri manti patikaenda ikos vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi ndingada kutombokunyepa izvi baba vepanyesitedu chepechete vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokita vakatizobheta hangu nditoenda hangu chivanhu amenuko vakatozoendawo kuchivanhu kuti abheta hangu nditoendeko kunoti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isisu hatisi kupiwa yesi tiri kupiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tichiendeko kwati toda mahesu saka nomwe mudiwo zvinokwanisa yarapikwa kuchivanhu wongoenda hako wobhadhiriwa kana wakanzwe 30 bond 40 bond zvezviri nani panoti yesi racho riri kunetsa kuwana rinenge richisishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzivawo mari dzakaita sei?
Haisisi patakaemsa takaona tisangasvikwa pane mumwe murume anga svitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogoa tichitovabvunza tati anga sinyatsonzwisisa kufamba akaenda chipatara but chipatara vacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pasisaiti ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba sitotiendawo vachitanyina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu cause ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but isisedu takazo tizongonyarobva tazongopo $30 yatakatongopo cause takangoti sezvemwana wedu apora kufamba akutokwanisa kutendewo cash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saizvozvo dzekuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sivanda.
Makati zvenyu vatereri.
Aiwa ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi tinoda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi pane zvine tsika dzedu isudu tatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chero ungava mutimburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashope shope munotsvaga kuti zvakamira sei kumufi uya. Mopuwa marayiwa ekunzi aiwa mufi akamira zvakadai ane chigumbu here ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zvikureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasi.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongochinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoona pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno unorindwa pane patoti mai vemunhu nova munoonekwa vakagara kumusoro kwechi kwenda bhokisi ndo anotorinda bhokisi ro. Saka chedu mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Ungava mumakuva imomo pati kugadzuka kwaanoitwa makuva iro ekuti munhu yamufu uya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufu uya kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kozva kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasiri nemagadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano rezidata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa tatenda sekuru.
Kuzara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParare Nyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chomutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manherano. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngumgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2019 Mukhathezi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. WhatsApp isikhunda sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr. Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisana lamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachimucomplaina zvaingotaura nomusocial media imomo, but I think ndenda apa position yekuzonyatsokutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari, because zvimwe tinogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunga vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr. Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi umunye angabe elimalele phakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr. Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma inkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthathele zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Igqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elubhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcwalisa isithunzi saleli lizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe Media Center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dindai Mthosa uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo minceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esibizileyo yikuthi udubo luyahamba kuhulumende ama-policymakers yilo udubo olukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi i-majority iyafeya njani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangukhona esilalo. Kumele kube lama-policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphathamandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA uMnumzana Mnyalazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards mineral miners actually to.
Sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umthengi uthe ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenzele EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavasi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu-50 to 70.
Abangenomhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelele ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiywa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini nakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Kipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Stalin Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula uCyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi, abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Okungethesa abantu sebengathi sebezama ukuyakhayakha izindlu zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwonakele. Abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale, iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhu mubi, akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu.
Ungathi zakhiwo sezabuyela yini kusimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyesa?
Izikole eziningi vele azikayakhi. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha, uzalungisa, kodwa endaweni eziningi hayi, abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ithi ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezidintshile, ezingathi sezilama-roof, zilutshwane yilezo ekade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Basabona uhulumende ephiwa amaqobaqoba ezimali zenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola, so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintshe, kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlithwane sibile esingathi seyagridwa esingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukuthi nje kwakhona umumo lokho umubi. Akula lutho lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye ama-bridge yakalungiswa bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngabe sesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekukhandiseni singathi umkhosi kumkhulu, abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene, sokungathi sokwehlile kakhulu okwaleso sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa, amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selililutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani laseChibini.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule indawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizekeleni esikoleni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hayi akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani lakanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Stalin Obuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongule uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezinsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo ziyithukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumeleli ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision, umnumzana Robson Moyo, uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bemaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula okwenzakala ezikolo kulokho ebesukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh owe Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kupha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisa ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale enyakeni lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama resources asetholakala ngcono ngenxa ye program yesikole. Qale sile 20 isikolo kuthe ngalunyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona sisesingezelele isikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathuma amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenzisa kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi yokuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe, unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bhilithane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapho afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo yesikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukusilela kwengwalo yesikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapho besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumelele ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni yilapho kulokhe kukhona. Sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-High Court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengoba?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Mathema, ama-provincial ministers wonke omathathu angapha emhlubukeni lemandebeleni labo-PA babo. Kwasukuma bo-Police Commissioner lama-General esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kuyukuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyukuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyukuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni kona siza kuzwa, kodwa nxa kuyukuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hhayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kalisikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni ngoba umthetho umele uvikele wonke masiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ubekhona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya endoza njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo, hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo. Kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba lindebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile nalo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona, lilubona njani lo udaba lonolo?
ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle bona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakho ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. Okungaba yinkinga yikuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna yesibongo esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilahle.
Ngiyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Mate, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, izikele ngaphelela, sondela ngikumba kumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangibona, ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuhle yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngikume ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangikoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula wokubembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, nawe uthole uthando oluqotho, ngikome ngizinga nje ngiqonde ngakini.
Come on, 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 come on
ingoma emnandi esiphethela uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singeke ehlukane wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba ngigcina isihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.